ambitini chirongwa chekuobserva motor registration blitz iyo yakange ichiitwa kubva musi wa 11 april kusvika musi wa 30 april takaita chirongwa chekuobserva ichi takabatana neve election resource center saka takadiploya maobservers atanga takatraina vakaakreditwa nezimbabwe electoral commission vanokwana ivo kuita 207 taida kutarisira kuti tange tine 210 asi nezvikonzero zvakasiyana-siyana vatatu havana kukwanisa kuzojoina pakuobserva uku saka takaobserva kumaconstituencies 210 hatinokwanisa kuobserva mune matatu acho saka takaona kuti chirongwa ichi chakaitwa nezeki chakafamba zvakanaka asi pakanga paine matambudziko achinangoti madiki diki takaona asi tasina kunyanyawo kuafecta chirongwa chake chebvr kana chevoter registration ndichataura hangu nezvawo matambudziko iwayo asi chirongwa ichi takaona zvakare kuti chakanga chakanaka pakuti chakaitwa nguva imwe chete zvakare kupiwa kwaitwa maidentity document nevecivil registry saka kune dzimwe nzvimbo kune vaya vaiti vanga vakanga vasina zvitupa ukaona kuti vamwe vakanga vane zvitupa saka takaona zvakare kuti nhamba yevanhu vakarejista muna april yakatikwire zvishoma kufurai vakarejista muna february gore rino saka takatarisa
mamwe matambudziko amuri kusangana nawo ndeapi
takatarisa zvakaita sekuti vaivhura nguvai maregistration center avo vaimavhara nguvai ivo vanga vakapublisha mapepa nhawo kuti vanenge vachivhura na8 vachizovhara na5 saka takaona kuti munzvimbo zhinji dzatakanga tichiongorora vaizvechokwadi vaivhura na8 vachizovharawo zvakare na5 asi mune dzimwe nzvimbo shoma shoma ndodzatakaona kuti vainonoka kuvhura dzimwe dzachona vaikasire kana kunonoka uye zvakare kupfara kunonoka kuvhura kwaikonzerwa dzimweni dzenguva nemaequipment dzinonguva yairamba kubatira kana kushanda zvakanaka zvoita kuti vanonoke kutanga basa ravo takaonawo zvakare kuti kwakanga kune vamwewo vanga vari mapolling station vatingatiwo pachirungu mapeaceborders vaiongororawo zvakare iyo process iyo yevoter registration vakaita semapolitical parties tinokoshesa zvikuru basa remapolitical parties kuti vadeploy maparty agents anoona maelectoral processes ese akaita seiwaya nekuti zvakakosha kuti vange vaine information yekuti zvafamba sei uye zvaitwa here mujekerero uye zvakanaka saka kunga kuine mapolitical parties vakanyanyoona zvedu isu takaona vezanup f vakanga varipo pati vava vari vashomasi nesisi zvakare vakanga varipo vari vashoma
tinonzwawo kuti madzishe nevamwe vakuru vehurumende vanenge vachimanikidzira vanhu kupinda muzemadzishe nemadzimambo nemasabhuku mukufamba kwamaita uku zvinyi zvaitora nzvimbo
so tichitarisa zvakare mareports akareceivha kubva kumaobservers edu saka vakatiudza zvakare kuti matraditional leaders munzvimbo dzavanogara ivo maobservers edu nevamwe macivil servants vaiecta vanga vachiita unhu hwekusapota bato rimwe chete izvo zvinobreaka constitution yedu yezimbabwe pamaobservers edu ese andataura aya vari 207 104 vakatiudza kuti vakaona vanhu vakawitinesa vanhu vachimobilizwa nematraditional leader nevane nzvimbo dzavakatotaura kuti like kunana rushinga district uko district inspector weko akaencourajea maheadmaster ese kuti vacampaigne for zanup f akavavhundutsira zvakare pamwe chete nemateachers kuti vanenge vasingacampaigne for zanup f vachatiswa panisi yekuita mainumareta kana kuti vanhu vecensus vaya vanofamba vachicollecta data
rogona here kutaura muchiti gadziriro dzesarudzo dzegore rinouya dziri kufamba zvakanaka
pari zvino ithink zvinenge tatichimbisei kutaura nezvegadziro dze2020 nokuti pane zvakawanda zvinotariswa uye pane zvakawanda zvinoongororwa nemaobservers tinoongorora zvinhu zvakaita sepolitical environment chaiyo kuti vanhu mumaruwa mumanharaunda nyango madhorobha havati kumbunyikidzwa here kuparticipata mumaelectoral processes akasiyana siyana vari kuparticipata vari free here saka zvinhu zvakadaro tinoda kuti zvinge zvanyatsounganidzwa zvinesosa ese a